chakaitika ndechekuti vakomana vanokorosesa vane vasikana vakawana nzvimbo itsva haisiri concession yezcdc pavakatanga kuchera vabvaona paine ngoda nzvimbo yacho inonzi bravo 6 saka magadhi ezcdc pavakaona kuti pane zvaakuitika in that area iri kunze kweconcession yavo vakabva vaenda vachinohwandira vanhu ivavo without warning vakabva vatanga kupfuura panga paine more than 300 makorokozo sekutaurwa kwazvakaitwa kwatiri vaviri vakabva vafira ipapo vazhinji kwazvo vanofungidzwa vanokwanisa kudarika makumi mana vakakuvara zvakaitisisa so mushure neizvozvo nzvimbo yacho yakabva yakomberedzwa nesecurity hapana ari kunyatsa kuziva kuti vanhu ivavo vakazotorwa vakaendeswa kupi
hapanawo here hama dzevanhu ivava dzamati maakwanisa kubata vakafa nevakakuvara kuti munzwewo zvakamira sei
hatisati takwanisa kubata hama asi takafonerwa nevamwe vanga varipo nevamwe vanokorokozawo munzvimbo imomo vachiti tibatsireiwo kushambadzira kuti ndo zviri kuitika kunoku
saka imi makwanisa here kusvitsa nyaya iyi kumapurisa uye pane kuferefetwa here kana kusungwa kwati kwaitika
ini ndafuma kufonera public relations officer wezcdc nhasi mangwanani akati iye haana chaari kuziva ari kuenda kubasa ari kumirira kuti azopiwe ripoti yezvinenge zvakaitika nezuro kwamarange zvekarewo mumwe mutori wenhau afonera zimbabwe republic police kwamutare mapurisa akati ichokwadi vakazvinzwawo ndo zvakaitika asi havasati vane zere kuti chii chakanyatsa kuitika uye kuti ndiani akaita izvi
imiwo mune matanho amuri kutorawo here sesangano
kazvinhu chave kimberley process nekuti zimbabwe is a participating country yemukimberley process zvekare zimbabwe inhengo yekomiti yemukimberley process inoona pamusoro pekushanda kwemakorokoza kuti vashande zviri pamutemo every november vanenge vari kumameetings ekimberley ndonyaya dzinenge dzichitaurwa izvozvo kuti panenge paine madiamonds anowanikwa pamusorosoro makorokoza hamukwanisi kuti muwanise nekuti nzvimbo zhinji dzakadaro dzine urombo urombo ihwohwo ndohunotuma vanhu kuti vaende kunochera kunyange munzvimbo dzinokuvadzisa saka hurumende dziri kukurudzirwa nekimberley process kuva nemwoyo murefu kune makorokoza nekuti hakuna mwana anokura ari kana kuchikoro wobvunzwa kunzi unoda kuzoita basa rei woti ndinoda kuita mukorokoza idambudziko renhamo rekushayiwa mabasa neurombo huri munyika hunokonzwa kuti vanhu vadaro.